Yo major, hauna chimwe chinyowani here wangu?
Ya, pane chimwe chisong changu chiri kubuda.
Amai asi kubvunza zvima songs zvako izvi wangu. Biro chaicho chaicho sha.
Hone, pane mbine ndokuyo
wangu. Chakto tenderera iti, chakto tenderera. Chakto tenderera iti, chakto tenderera. I just did the block ndocho dzoka neshisha. I just did the block ndocho dzoka nedanga. Chakto tenderera iti, chakto tenderera. Chakto tenderera iti, chakto tenderera.
Hanzi Merry Christmas, but I'm already wanna. Ko unga chisire iko kana wachiwana. Ndo chirova ne maganas, tiriko pakabana. Chobva tareja wapana, mabesa voti chipanya. Manju uchashaja evidence, nisu wanu waka bema na turbulence. Pisa mashishonge element, outstanding unge fuzira telemen. Ishinda chiwa na Egypt, dika chirova na faro. Wangu tarara chifamba, hakuna kana marara kadaro. Hanzi mash.